manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 1/2023 mangateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichivimba kuti mave negore rakanaka kana kuti makwanisa kupinda mugore ra 2023 zvakanaka. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare paramende vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJob Scholar vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa. Nyaya yekugwanurwa kwematunhu inonzi yave kukonzera mutauro wakanyanya kumapato ezvematongerwo enyika. Vanhu voramba vachifa munjodzi dzemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vanhu vamuteedzeri wasachigaro webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa vachitivo vanovimba kuti achisi chirwere chegomarara. Vaskala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Muzvare Ali havasati vavigwa pari zvino sezvo mhuri yavo iri kuti ichavaviga chete kana Vaskala vaburitswa muusungwa. Asi Vaskala vaendesa zvikumbiro zvakawanda kumatare zvinosvika gumi nezviviri kuti vaburitswe mujeri vachitongwa vachibva kumba asi matare ari kuramba akatsika madziro. Hatina kukwanisa kubata gurukota runoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tidzwe nezveurwere hwavaSkala kanawo vanochengetedza kumajeri sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere.
CCC tiri kutadzika zvakanyanya nokuda kwavaSkala. Nokuti pari zvino vane 201 days vari mujeri vari mustokisi. Vari mujeri kudaro ijeri rekuti munogara vanhu vakatotongwa nekare kuti vakaponda vanhu vakarepa nezvakadaro maconditions acho haana kunyatsa kumira zvakanaka. Saka naizvozvo tiri kuti vaSkala vasati vatongerwa nyaya yavo vanofanira kuva vachiwana bail sezvinotaura constitution asi varimo mukati ndosaka vari kuzosvika pakurwara. Chiri kutinetsa zvakare ndechekuti vanhu vari kuya kuzovavhakachira havangave magweta vangave ana chiremba hama dziri kurambidzwa kuti kupinda kunovaona chiri icho chimwe chinhu chiri kutinetsa seCCC.
Vari kuti vari kurwara vakwanisa kuona chiremba here uye muri kupa kurudziro yekuti kudii kune vemajera?
Vatambotaura nehama dzavo vanga vasati vakwanisa kuona chiremba asi magweta ava vari kufambira nyaya yacho kuitira kuti vazokwanisirwa kunzi vaone chiremba wavo sezvinotenderwa neutemo. Asi kuendera mberi kwepersecution iyoyo kana kumbunikidzwa ikoko and tinokurudzira vekujeri ikoko kuti aiwa munhu ngaangopiwa kodzero dzacho ngavasatarise kuti uyu munhu weCCC munhu wechi munhu ngaangopiwa kodzero dzake sezvakanyorwa mutemo.
Vari kuchema-chemawo kuti dzimwe hama dzepedyo dzinenge dzavarasa mungati sebato muri kuita here zvinotarisirwa vamwe vanga vachiti havasi kuona bato vatungamiri vebato vachiratidzira dzimwe nguva vamwe vanenge vasingauye kuzovaona paunoya kudaroko?
asi tibofisa saedza nepatino kwanisa mshoma kaona vese kubira pane mukuru chaiye vana funchamisa vese vana biti vana kosa vakuru vese vari kuenda vane dzuva kumatare vari kuenda kujeri ikoko vari kutambira even kuti magweta azowanikwa pandofunga munoziva pakazouya vana advocate mpofu nana health mukomo nemagweta makuru vese ana beatrice muteswa ibato rese rinenge richibatanidza zvese izvozvo kuti zvivepo uye tinoziva kuti panguva yakasungwa vanhu vekunyatsime batero akamhanya mhanya zvakanyanya kuitira kuti hama dzacho dzinge dzakachengetedzwa tikuedza nepatinokwanisa asi chikuru ndechekuti matare ngaatedze mutemo.
Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Dare reparamende rinonzi raumba chikwata chevanhu gumi nevatatu vanova nhengo dzedare iri vachaongorora nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation iyo yakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba svondo rapera. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti bato reZANU-PF nereMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora haasi kufara nezvakaitwa neZEC pakuganhura miganhu yekuti vanhu vakwanise kuvhota. Izvi zvinonzi zviri kupa vamwe mumapato aya kuti vati panofanira kushandiswa gwaro rakashandiswa musarudzo dzapfuura kana kutoti sarudzo dzacho dziendeswe mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togare pi.
Takatotaura navo patakangotanga kuzviona mumapepa nemumamedia akasiyana siyana takatogara taudza mamembers edu nenzira yatinotaura nayo kuti ngavaveredi kuti tingazodamwa tinobva tazoudziwa kuti musi wa6 tofanira kudzokera kuparamendi tikadzokera kumamemba zvakare tikavataurira kuti musi wa6 tinofanira kunge tiri kuhouse of parliament nokusenate tichigamuchira bot yesangano rinoona nezvesarudzo rinonzi
saka mungazive kuti muchapedza riini kuzeya mudare reparamende delimitation report iyi.
Zvirimo mubumbiro romutemo zvichaitiwa nezvekuti musi wa6 tinongorigamuchira hausiwo musi watinotangira kuti tingati taakuchiriongorora isu senhengo dzeparamende. Saka tinoti tikaritambira mumwe noumwe wondoritarisa ari kwaanenge ari tozoona zuva ratinodzoka kudare reparamende rinotaurwa musi watinenge tagara muparamende tinodzoka rini zvichienderana nezviri mubumbiro romutemo. Kana tatarisa izvozvo tobvumirana kuti ungava musi waani watinodzoka tobva tadzoka kuzodzeya taakuchiona kuti mukuita kwavakaita vakatarisa here zvinoremekedzwa nebumbiro romutemo.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso ipapo
zvakaita sokuti vakatarisa here kuti mabhaundi avakaisa anotarisa here kugara kwavanhu anotarisa here kuwanda kwavanhu anotarisazve zvimwe zvingangova zvinogona kunge zvichiungwaona vanhu mumisha imomo angava madzishi avo vangava vanhu nezvavanorarama nazvo vanogona kuti zvino kana magura madai zvinotikanganisa magari edu izvozvo toda kutarisa kuti vakazvitarisa here. Kana tapedza kuona tikavimba kuti zvavakaita vakazama nepavanogona napo kuti vaongorore nekutarisa izvi tobva tati tonyorawo ripoti yedu zvatinoisa kuhurumende kuna president kuti vatarisewo ivowo kana vaenedzawo pfungwa voisa ipapo zvoenda kuzeki.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare kumasvingo. Tabatawo gweta vachimirira Mutare Central vari nhengo yeCCC vaInnocent Gonese.
Tiri kupuwa mazuva anokwana kuita manomi kuti titambire ripoti iyoyo chini ya kibli ya kupala mingi ndakangu wa shakari kutipacha gazi wa tuliku miti ili kiko ungerewa ipoti ya tina mkia tina yuona kando kuna kiko yuona mingi watu ya mtu ikishani kwa siki ndira kiko yuona mtu shakari kwa hini mtu shiki na mingi wakatari kwa kutuwa zezi ya tamkiri kwa ipoti yeye uti kia mbiza wa ipoti yeye ya kile kiko ungerewa kiko kukura nisha ayo kibiti kwa sawadari kichuona ubiti pano shakaitu wa shakaitu kwa hivi njikuwa jira nikenyo lima gaitu ya hivi aninga akani uri kwa mbundi ya hivi nika mbabwe
saka se bato muruku tarisiro wakuti mchasanga na erimu chizea zirimu gwaru erika na maripiwa kana ujishiniki zichifamba si
hivi kandesi kutipani wa ninge ya chifami ungele yao wa ninge ya chifu kutipani kwa hivi ya chifani kwa hivi chifetora wanikuwa mingi ya chipuwa batele ya mingi ya mingi ya mingi ya kubatelebu ya chingi ya asi ya wangu ya mingi ya chipuwa o kutikinga mingi ya kutiliyo mwani ya mingi ya kaita ya mingi ya kamili ya sei kutikia sarada ya mingi ya kwa upuwa chibu mingi ya mingi ya kutili kita mingi kwa mingi ya mpochi ya kalama
see gwetava gonese gwaru iraka kosha shakati mnyaya ze sarudzu
Gwaru ilaka kocha pamsanate kiti mbundi ya hizi metara hizi kiti nashuri kwa makore gumbi eka eka pano samiri wakuitu ya nizi limitation ya makonstituent kuitu ya kiti makonstituent ale lila vochi ya kada kuindana pamteno uwe nishakari pani kutatipuwa mkana obiti iso wanende achi gazi na premia ilipoti ano wana kiti na vochi na vochi warimu mika mwese wadivadwe na makonstituenzi ese kutia kutina ane anezo kutia mkonstituenzi mwene hii wale wakada kuningane wakada kuningane kakapo kutia kutia mbiliitesho nina 2008 kutia yoshi kutia kutia ane makura nikuwa na kutia 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 mbiliitesho chino tukakunezi hini kakunezi jerimandari inekuwa nipika kutia nende ya chikadila mabaunda raitesho nizi kutia kutia rekana nende kutia kutia faja kata kutikuteza aliyo mkini hindi mkiti kwa shakari ndezi kuti isa wada kizi kwa hoti yungere kwa naiti zinzakai kwa hichi zinu pindi ya maulini mtenga kuti zina wakati mbaya na mga ili zinu zina hizi sakada kufanana
Awo vango wari gweta vachimiri na Mutare Central da reparamende vari nengo ye triple C va Innocent Gonese vari parunare kwa Mutare Tabata wo va Lloyd Damba vanhu vamutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC
chekutanga ndopakutenda mukoma blessing zvivi nekundipa mukana wakadai kuti ndini mhorese nekutaura nevana veZimbabwe ndichiti makorokoto negoreja 2023 ndinotarisa kuti 2023 anenge ari makore akasiyana nemamwe makore ati ndichidzokera pambunde wenyu kuti munoona sei kudambirwe matunhu chekutanga ndaondi kuri example yekudamburwa kwakaita matunhu directly nenyaya yechitungwiza mukatisa kuti kudamburwa kwakaita matunhu nechitungwiza ndezvezvitsotsi zvega zvega zvakaitwa nezek munoona kuti chitungwiza population yayo yakakwira kumakore akapera ikakwira pamavhotirwo akaitwa makore akapera but vakadzima wadhi 8 as an example vachibva vanoinyisa kwaseke munomu kuzengedza kuti vakatira kusina wadhi 8 kwa hivyo njawa jina sequence kwa hivyo kia mtaura pana kwa mimi ya hiyo sequence kutu uchibwa mwadi ya hini kenda mwadi 2 uchibwa mwadi 2 hini kenda mwadi 3 uchibwa mwadi 3 jine zikana jini chakekwa na wano ikresh bati chikipicho wakata nje kutu unobwa mwadi 8 wobwa unobwa mwadi 9 wobwa hini kenda mwadi 23 azisina sequence hini kutu wadi sama wadi emuze ngeza wakaisa kwa siki
sika iwo hurumende vanenge vachitika paramende chapo wamukana wekuziya kana isinga tambire zvinenge zvabuda ku delimitation pada zvimwe zvinogona kuvandudzwa mune chivimbo here chekuti zvingaitika
hongu vakakwanisa kupa kuparamende asi chamunofanira kuziva ndechekuti paramende vanhu vatinoti pachirungu vaima interested parties wanu wekuti iwo wari kugwana keke kuti vebata nepapa ende bata nepapa ndisabude regai ndikudzokerei kumashure kukreti kwakaitwa chiruma ndezimbabwe wamunangagwa jua kairi na Blessing Chebunde wakazo kreatirwa inyo mzizyo kujichiru mazizu bagu mkaza creation yawe ni mabondari ayo enye nireza mawakanga wachi uina wachi jisa mawakanga wachi jiwa saka mkano paku paramende imini muriku pawani kutuwa guwani chisiri zosu noda kuburukiza chumediwa na wanyo Zimbabwe.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambu dzikora pinda musha iri vadamba
mukanzi kuti pato galichitaura ishushu we MPC kuti takataura kuti tikuna dialogue dialogue yese kuti kuti takai anpeka tikati tofana kunegotiate nezvezvetu kuti zveti ina vanhu vari compromise
vanoiti damba mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanga vari parunare muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa padande mutande reTwitter kuti pane vanhu vatatu vaizvifambira havo nezuro vakatsikwa nebhazi rakabuda mugwagwa kuzaka nyika. Vanhu ava vakabva vafira panzvimbo. Vamwe vanhu vatatu vanonziwo vakafa mumugwagwa weHarare Bulawayo pakabonderwa mota yeHonda Fit neVolvo F-Series. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakasarudzwa kuti vave mutungamiri kwenyika yeBrazil Valula da Silva vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nhasi munyika iyi. Asi vakakundwa musarudzo mutungamiri wenyika vaJair Bolsonaro havana kuda kuvagamuchidza masimba mune zvakanaka. VaBolsonaro vanonzi vari kuFlorida muAmerica. Pope Francis nasi vatungamira urongwa wekukurudzira runyararo pasi rose unoitwa mukutanga kwesvondo pagore dzvaroga roga kana kuti World Day of Peace. Asi zvino zvinonzi zvanga zvisina kumira zvakanaka sezvo paine mhute wakonzerwa nekufa kwaPope Benedict. Pope Benedict avo vakasiya basa muna 2013 vakashaya nemusi wemugovera. Vari kutarisira kuradzikwa musi wechina. Pope Francis vanamatira kuti kuve nerunyararo kunyika dzakaita seUkraine vakatiwo Pope Benedict aive munhu ainge akazvipira munyaya dzezvitendero. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tina mukoma Asha Ngwenya vanogara ivo kugokwe kana. Makadii mukoma Asha?
Tinosunga mukoma Blessing ndakadiwa.
Aiwa isu tiri nani hedu. Mukoma Asha, tichitarisa iro gore iri mukati zvinhu zvanga zvakamirawo sei kwamuri muupenyu?
Mukoma Blessing, kwandiri gore iri handikwani security ranga rakanaka because tikatarisa kune chitoro chidiki ya zvinhu zvanga zvisina kutimirira zvakanaka. Mari panga pasina, mabasawo panga pasina, saka handikwani security angira segore ranga rakanaka.
Afrika zvinonzi atsunya arwa. Pane zvimwe zvamuri kuitawo here muri kugweko uku kuedza kuzviraramisa? Muri kurimawo here? Muri kuita sei?
Yeah, kugweko kwezvino tanga tichiita nezvekurima but pakurima kwacho apa hazvanga chigwadza mukoma Blessing.
Nechikonzero chei?
Because mukatarisa tanga tichirarama nekurima cotton. Ndakarima cotton yangu last term and ndakaendesa majere kumakampani na June. Mari yacho nandikazviita nguva izvizvi zvinonzi muna December umomo. Saka upenyu wacho anonai unenge wakaoma tosata anga chingorarama wochingotambira but ofuchi wangava zviri mina zvinhu zvako saka ai upenyu wacho nangavaoma nkuu
pakubhadhara pamakambani ayanga achibhadhara sei vanga vachikupai mari dzemadhora emunyika here kana kuti nemadhora ekuamerica uye yanga iri mari ipabhero
ya mukatarisa pane vakatanga vakatanga kubhadhara mana june july vachona vakapiwa maratgs inini hange ndakazopiwawo madhora ekuamerica yanga iri 125 pa madhoro matatu ndiwo ndakakwanisa kuburitsa kwesizoniyo
kana muchirima kotoni munopiwa mbeu nemakambani aya here kana kuti zvinofamba sei
ya gavhumenti yaiyanga ichibatsira nembeu zvese nemafertilizers kuti tigokwanisa kurima
ko mwaka uno makarimawo zvakare here kotoni zviri kufamba sei
hatina kurasa mbereko nekuti chemberi yafirwa takaedza zvekare kuda kuita maefort mune mamwe mune zvimwe zvikamu zvataitoisa kuti kana tikawedzera nekata pamwe tichawanawo nepakura hanoini ramangana kuti tichange rakamira sei
kunze kwecoton zvii zvimwe zvamunorimawo imo mugokwemu kuti mukwanise kuzviraramisa
ya mugokwe tanga tichirimawo chibage but chibage chachona futi tanga tisiri kubhadhara ukatarisa gore rineri chibage chaichiita $2.50 pabhajedi saka munozoona kuti $2.50 yachona apo iwo unenge wasafa wachanisa mainputs ako akawanda mafertilizers nechichi saka haisi kuzokwanisa kuzomita tageti yako nemari yaunenge akashandisa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatatiraramawo nazvo irimo
mvura iri kunayawo here zvakanaika ike zvino zvekuti mungatarisiri gohwo riri nani
pane zvino mukomadzenga mukomablessing hatisati tava netarisiro yekuti gohwo redu regurini richange rakamira sei bcause mvura yave ne 180 sofa isiri kunaya dzimwe dzembeu dzedu dzava kutsva sofa saka isusu varimi tarasa tariro sofa
tinosimboona vamwe vechidiki vachiti kana zvinhu zvaoma vanoenda kumadhorobha kunotsvaga mabasa vamwe vachienda kunana South Africa kana kunana Botswana vachijamba bhodha kana kuenda nepabhodha pacho sei imi makafunga kuti zviri nani kugara mugogwe
ya ichokwadi nikoma blesi kubuda kuenda kunzisenyika kunana South Africa chishuviro chinenge chiriko but tinozwawo zvekare mamiriro ezvimwe kunana South Africa ikoko kuti vanhu vari kunosvikoshungurudzwa nekubatswawo zvisirizvo saka zvinobva zvarasawo tariro zvekare yamangwana kuti ndikaendawo kusouth africa sometimes ndenge ndisina hana ndichanoshungurudzawo ndobva sometimes ndichanotsakatika saka zviringaniendinotsakatika ndiri munyika mangu ndichingoona kuti ngadii pamwewo chingandiitikawo zviri nani
kusimudzirawo vechidiki vemugokwe mungakurudzirawo hurumende kuti iite sei zvii zvamunofunga kuti zvakakosha zvinoda kuitwa
ndingangokurudzirawo kuti hurumende ndikatarisa atoti nana march april hurumende neumwe urongwa hweinterbank vakange vambointroducea kuti dai yapa zvekare mukana kune vechidiki kuburikidza neinterbank iyoyo ichikoretesa mari kune vechidiki takwanisawo kuita mamwe maprojects angatibatsirawo isisu sevechidiki varerutsawo mamwe ematenzi achona anota kuti tizokwanisawo kuafroda urongwa ihwohwo tibatsirise through maprojects isisu sevechidiki
tinokutendai zvikuru mukoma asha nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
tinovatenda mukoma blesi avanezuva rakanaka
manga makateerera kubva kune mukomana wechidiki asha ngwenya anogara iye kugokwe kana vateereri musakanganwe kuteerera zvakare chirongwa chino chatinotaura nevechidiki svondo rinouya
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
manheru akanaka vatereri ngamutanonoka Wande ndichiti ndinoimba kuti makaita kusirisi yakanaka uye ndichiti makorokoto egore tsva tine mubvunzo kubva kumutereri wedu
Kuma tanono kawande ndi bvunzireo wafundisi. Ndina binongorima zvangundiri pano pa South Africa padzanini. Mubvunza wangu ndokuti Bible rinoti kuchava nekuguma kwenyika nauti kuchava nemagumo. Right, magumo anorehwa ndeapi apa? Kuguma kwezvipi? Zvekuti zvinhu zvese zviri pano pasi zvichazonge zvisiko here uye kuguma uku ndekupi? Kana tafa tinonga tatoguma here kana kuti kuguma uku ndekupi? Ndibatsireiwo ipapo.
Ngorima, mufundisi David Simango vari pano kuti betsera nemibvunzo yako. Reverend Simango, yeyo mibvunzo.
Manheru akanaka baba Hwande nevateereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wabva kuna Abine Ngorima. Vadzidzi vaJesu vakaubvunzawo mubvunzo uyu. Pana Mateo chapter 24 verse 3. Panoti kuzoti agere pagomo remiorivhi. Vadzidzi vakauya kwaari vari vega vachiti tiudzei zvinhu zvichava rini. Ndomubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri nechiratidzo chokuuya kwenyu. Mubvunzo wechitatu nechekuguma kwenyika chichava chipi. Saka mubvunzo uyu ndowakabvunzwa Jesu navadzidzi vake. Achipindura Jesu unoti chenjerai kuti musava neunokutsausai. Anoti papano yambiro yokuti vanhu vachenjere kutsauswa nomunhu. Kubva paverse 6 zvichidzika kuverse 11 pane zvinhu zvaanotsanangura Jesu zvichava zvinhu zvinotangira kuuya kwake, zvichatanga kuitika iye asati auya. Saka ari kuti painonzi chenjedzo kuti isu tinonamata navose vanomuda vagare vakaziva. Apa ngazvijeke kuti Jesu ari kupa shoko rechiprofita rezvichaitika nemazuva okupedzisira kureva mazuva ano atiri kurarama. Anotiudza kubva paverse 6 achiti jekesera kuti muchanzwa zvehondo. Nhasi uno tinoona hondo dzakapararira pasi pezuva. Kuchava nenzara. Tinoona kuti nyika zhinji dziri kutambudzika nenzara. Kuchava namatenda. Tiri kuona matenda ari kuwira pasi rose. Kozotizve vaprofita venhema vazhinji vachamuka. Ndiani asingazivi, asingaoni zviri kuitika munyika mazuva ano? Donzvo ravaprofita venhema nderekutsausa vanhu vazhinji.
Manzwazve nenyaya yokudzoka kwaShe Reverend Simango, munoti
unoti evangeri yokuShe ichaparidzwa pasi rose. Otiudza zveke kare pamusoro pokudzoka kwake iye Jesu. Saka zvinhu zvese zvatataura izvi zvichaitika iye asati auya. Sezvatiri kuona nhasi uno ndo dzinonzi mbiro mbiro dzokuuya kwaJesu. Saka kudzoka kwake kuchaonekwa pachena namaziso chaiwo omunhu wese. Ana zvakazarwa chapter 1 verse 7 panoti tarirai unouya namakore meso ose achamuona. Kutaura kuti uchauya nomuviri wake wokudenga unoonekwa navanhu vose. Uchauya fizikali kana ndikadaro kuti achauya panyama, asi uri muviri wokudenga uchakonzera kuti vanhu vose vamuone. Achazouya kuzogadzirisa nokutonga nokuzotora chechi yake. Zvino mabvunza pamusoro penyaya yekuti kuguma kunenge kwakaita sei. Kuchava nokuguma chaiko nokuti pana zvakazarwa 21 verse 1 munyori anotiudza anonzi Johani kuti ndakaona denga itsva nenyika itsva nokuti denga rekare nenyika yekare zvakanga zvapfuura. Kutaura kuti nyika ino yatiri kurarama ichapfuura nokuzoparadzwa nomoto Mwari achiivandudza inonzi renovation, achiivandudza kuita nyika itsva nedenga itsva pasisina chakaipa, pasisina chivi, kuti vanhu vagare murugare, vagare mukunamata Mwari. Zvose zvakataurwa naShe Jesu zviri kuitika. Saka ndiri kuyambira hama neshamwari kuti shoko raMwari ngariremekedzwe, rityiwe, rikudzwe, nokuti Mwari zvakataura ndezvechokwadi zviri kuitika pazuva ranhasi.
Tinotenda mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda Mwari akukomborerei. Mazita Baba Hwande.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvechitendero zvamunoda kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dze isiNdebele.